Chinoshamisa pane vari kuti munyika mune dambudziko racho havasi vose, hapana kana muZimbabwe numwe chete. Vari kutaura zvavari kutaura zvemanyepo, vari kunyika dzavo ukoko vachiongorora zvavanenge vachiona pasocial media.
Asi katiri kuona mavhidhiyo akawanda evanhu vari kushungurudzwa vamugwadi.
Zvamavhidhiyo mamwe anotorwa kune zvinhu zvakaitika kare, mamwe anotorwa kune zviri kuitika kunyika dzakaita sana Mozambique nana Somalia nezvimwe zviri kuitika kana kuSouth Africa zvatinoona uko, konzi zvaitika kuno kuZimbabwe. Hatifungi kuti zvinhu zvinganzi Zimbabwe inofanira kuiswa paagenda yeSADC izvozvo, ende vatungamiriri vemuSADC havasi vanhu vangaita zvinhu zvokushanda nokuudzwa zvinhu pasocial media. Ndokusaka vazviona zvakakodzera kuti noko nyika yeZimbabwe kune runyararo, kune vanhu vakazvigarira mudzimba dzavo vachiita basa ravo, chavari kurwisana nacho chete dambudziko recovid-19 sezviri kungoita nyika dzose. Saka zvokuti kwai Zimbabwe inofanira kuzodiscuswa paSADC, mashoko evanhu vapererwa nezvematongerwo enyika.
Ko sei muchidaro?
Tinoziva zvanga zvichiitwa naMDC nemasangano akazvimirira oga anopiwa mari nana US Embassy kuti vaite saizvozvo, vachishanda nemamidhiya akazvimirira oga vane mapepanhau nevematerevhizheni vari kunze uko to present Zimbabwe as a crisis. Hazvishandi because nyika ino vanosvuya muno vanongozviona kuti munyika umu mune runyararo.